manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechishanu chikumi 7 2024 makateerera ku Studio 7 nepenyere nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vokonzera mutauro pasi rose nemashoko avakataura pamusoro peZambia pamusangano wavakaita nezuro nemutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin. Tichakupai zvabuda mutambo wenhabvu weWorld Cup pakati peZimbabwe neLesotho. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa varikonzera mutauro pasi rose mushure memashoko avakataura pamusangano wavakaita nemutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin ku St. Petersburg nezuro. VaMnangagwa vakaudza vaPutin kuti America iri kushanda zvakasimba nekuedza kusimbaradza nyika yeZambia kuitira kuti Zimbabwe isiwe iri pamene. Vakatiwo America iri kupawo Zambia mari nezvimwe zvikwanisiro. VaMnangagwa vakaudza vaPutin kuti ivo vacharamba vakamira semusambangwena pakuwirirana kwavo neRussia. Mukuzeya nezvemashoko ava Mnangagwa aya tabatawo gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko muZambia ava Cornelius Muitwa kuti tinzwe divi reZambia.
There is no agency that should lead us into responding to every statement that has been made by the Zimbabwe government. We respond, that's not how we work.
Hatingoti chero zvinenge zvanzi zvataurwa neZimbabwe tobva tapa divi redu. Pane nzira dzatinoshandisa mukudyidzana kwedu dzine chiremera. Hatitaure kuburikidza nevatore venhau.
Ayo angari mashoko egurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko uye vari mutauriri wehurumende yeZambia vaCornelius Muitwa vari parunhare muLusaka. Tichiri panyaya iyi tabatawo vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vamunjodzi Mutandiri.
Ndofungidzira kuti senyika patasvitswa naPresident pamu pakati wemei tinotarisira kuti vanhu vanenge vane zvinzvimbo zvakakosha sechina vaMnangagwa vanoitawo kamwe kachiremera kekungoandastenda kuti global politics dzinofamba sei, kudyidzana nevamwe kwakaita sei. Hauiti sekuti uri kunoita makuhwa nekunyeya vamwe vanhu, wofunga kuti zvinogumira ipapo.
Ko sei muchidaro vaMutandiri?
Vaigona kungopa nyaya yavo zvine chiremera, zvine hunhu mukati, vati vachipa nyaya yavo semuonero wavanoita kutsvaga rubatsiro rwavari kuda kutsvaga, vati kuti uende unopicha kuti uite zvataya zvinoita vadzidzi zviya kana kuti vechidiki, kuti handasvibisa munhu kuti ini ndionekwe sekuti ndakachena. Ndofungidzira kuti foreign policy yenyika haigoni kushanda seizvozvo. So zvinongotitaridza kuti tiri kuranwa nevanhu vasina mavalues. VaMnangagwa aradza kuti havana mavalues, havanotsikirira paari. Notoziva zvemazuva mashomanene apera vaititaura nyaya yekuti international re-engagement yavo iri strong. Vanoda kudyidzana nenyika dzese dzepasi, havana wavakavenga. Isamari yemunhu wese, havadi kupindira panyaya dzisinei navo. But the fact yekuti vanokwanisa kutoenda vachinodiscasa nyaya yeZambia. Kure kwese uko kuRussia, Zambia ineibha yavo. Tofanira kumeka shuwa kuti tayanana nevakatikomberedza.
Avo vanga vari vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vamujodzi Mutandiri vachitaura vari parunare kuJohannesburg, South Africa. Mamwe mapato anopikisa atanga kuita misangano yekuzeya kuti vobatana here nebato reANC kuti vaumbe hurumende yemubatanidzwa muSouth Africa. Pasi pebombero remutemo renyika iyi, mapato anofanira kunge awirirana musi wa 16 Chikumi kuumba hurumende. Mutungamiri weSouth Africa vari mutungamiri weANC Cyril Ramaphosa vakazivisa nezuro kuti ANC iri kuda kuumba hurumende yemubatanidzwa. Bato rinopikisa reDA rinoti richaita musangano nemusi wemuvhuro, uye reEFF richaitawo musangano nhasi kuzeya nyaya yekubatana iyi. Bato reInkatha Freedom Party rinoti rinoda kupinda muhurumende yemubatanidzwa, asi richagarawo pasi kuzeya nyaya iyi mumazuva anotevera. Bato reUmkhonto weSizwe rinotiwo rinoda kushanda neANC mushure mekumbenge raita sekunge range rotsika madziro. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti dambudziko rave kubudawo nderekuti mamwe mapato anopikisa aya ari kupika kuti haafe akashanda pamwe chete muhurumende. Bazi redzidzo nemamwe masangano akazvimirira oga akaita seshamwari yemwanasikana ari kuendera mberi achitsvaga zvekubatsira vana vechikoro vasikana pavanenge vachitevera, sezvo vakavanda wavo vanonzi vave kutotadza kuenda kuchikoro zvikuru kumaruva. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakaparura homwe yekubatsira vana ava, asi dare reparamende rinoti haisi kupfambiswawo zvakanaka. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata mumushandi anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reshamwari yemwanasikana muzvare Esinara Kativu.
Isusu se organization tipo pakutarisa kuchengetedzeka kwemwanasikana, and nyaya dzekuteera inyaya dzakatokosha chaizvo, nyaya dzatinoda kubata zvikuru kuti tione kuti mwanasikana awana zvakakwanirana zvekuti ashandise paanotevera, kuti asamukanganisi pakuita mabasa ake kana pazoenda kuchikoro.
Tinoona kuti mune zvimwe zvirongwa zvamuri kuita pasi pe-Menstrual Health Day iro rakabva kupfuura svondo rapfuura. Zvirongwa zvipi izvi?
Musi we-Menstrual Day isusu takakumbirirwawo kuonawo madhona edu vakakwanisa kutitsigirawo nemapedzi nemareusable pedzi vanonzi medetox meters nerewomot track, vakatipowo masanitary pads atakaenda nawo pachikoro chinonzi Gilmont chiri kuubiti. Saka takasvika pachikoro ichi tikataura nevana, tikataura zvekushambidzika panguva yekuteera, tikataura mifundo ine vanhu panyaya dzekuteera muzvimatambudziko avanosangana nawo, nekuti zvinovakanatsa sei muchikoro. Tikazama kukurukura kuti tiwane nzira dzese dzetigadzise matambudziko aya. Takaonawo mukana wekutsirawo vasikana mareusable sanitary pads atairi nawo, aya ekusona aya anonzi anogarawo for 2 years. Zvinova zvakafadza vasikana vazhinji vachitiwo tawane zvinhu zvinotibatsirawo for makore maviri anoteera panyaya dzekuteera, nekuti nyaya yanga ichivanetsa. Vachitotiwo ivo vane vamwe vavo vavadzidza navo vakasvika pakutinda muwano anovari vana, nekuti akangonyengedzwawo nedhola rekuti akwanise kutenga mapedzi, nekuti zvinhu zvazvakaoma kuti akwanise kuwanawo mari yekutenga mapedzi. Saka vakasvika pakunyengedzwa mwana. Saka ndoatikuona zvimatambudziko akanyanya. Chinhu chinonzi pedzi munhu anogona kusaona kunge chinhu chakakosha, asi chinhu chekutopinza mwanasikana atiiti machild marriage muchirungu. saka ndizo uri kuroda kabuda tikapona vamwe kana kuti vachifara chaizvo kuti vamwe vaishandisa magendi vamwe vaisvika pakuti shandisa kana ndiwe chaizvo.
Muzvare Esnat Kativu vesangano reshamwari yemwanasikana vachitaura vari parunhare muHarare naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Mavelas abatawo mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro.
Bazi reprimary nesecondary education rine urongwa hwarinaro hwekuitira kuti vanasikana vese vange vachikwanisa kuwana atinoti masanitary pads. Saka tinotenga sehurumende, tinoendesa kuzvikoro zvese uye tine magwaro atinawo atinoti chikoro choga choga chinofanirwa kunge chine masanitary pads. Kunyanya nyanya zvikoro zvesecondary school ndozvatinoti chiti zvinofanira kunge zvitori ne atinoti maemergency sanitary pads ekuti kana mwana akange angosvikirwa nenguva iyoyo chikoro chinokwanisa kungomubatsira.
Chirongwa ichi muri kuchiitawo zvakare here kumaprimary schools?
Tukutotoo futi nekumaprimary schools takufanira kunge kune masanitary towels nemasanitary pads aya, nekuti munoona kuti mazuva ano vamwe vana vari grade 5 vamwe vari grade 6 kana kuti vari grade 7 vanenge vatotanga. Saka isi tinozviita tichiita kubatsira, tichibatsira vana vedu vasikana kuti vange vari vana vanenge vakasununguka kuzouya kuchikoro vachidzidza vasingazviseme vachiziva kuti ndozvinoita muviri vavo.
Mutauri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vachitaura vari parunare muHarare naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Vakuru vakuru vehurumende muSudan nevesangano reUNICEF vanoti vanhu zana vakaurayiwa vamwe vane chitsama vakakuvara mushure mekurwiswa nechikwata chakapandukira hurumende cheRapid Support Forces mune mumwe musha uri mudunhu reGezira nemusi wechitatu. Mukuru wemauto Abdel Fattah al-Burhani akashanyira vakakuvara ava. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kuita musangano nhasi nemutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky kumucheto wemhemberero dzekucherechedza zuva reD-Day, apo mauto eAmerica nemamwe muBritain neCanada nedzimwe nyika vakarwisa Germany zvakasimba kutanga musi wa6/10, 1944 kusvika vakunda muhondo iyi. Vagari vekumarwa vakawanda vari kuchema-chema kuti panenge pachizeiwa nyaya dzakakosha dzakafanana nekuvandudzwa kwebumbiro remitemo, ivo havasi kugara pamatare aya asi vari kuenda kunovhiiswa mbudzi vemumadhorobha vachitambidzana nekwe vachizeya nyaya dzinobata upenyu hwemunhu wose munyika. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Komiti dzedare reparamende dzakawanda mazuva ano dzinonzi nevari kumamisha dzave kuvanyenyeredza dzichienda kunonzwa pfungwa dzevagari vemumadhorobha chete. Mumwe mugari wekumagunje kumashonaland west vapangana ichakanyuka vanoti izvi zviri kuvakatyamadza sezvo kumamisha kuri iko kunogara vanhu vakawanda avanopa kuzewa kuri kuita bhiri rakanangana nekuvandudza mashandiro anoita masangano akazvimirira oga ayo anoshandawo mumaruwa.
Zvakakosha sere kuti bhiro ripirwe riuye kuvanhu vari kumareserva, because bhiro repvo bill rinonyanya kuafekta vanhu vekureserva, because ndo vane nidhi vavo.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mugari wekumakonde kumhangura vajohnson takawira vanoti vari kuumbirwa mitemo nevanhu vari mumadhorobha sekunge ivo vasingagone kutaura zvavanoda. Mumiriri wekariba muparamende vashaini gwangwava vebato rinopikisa reCitizen Coalition for Change vanoti paramende inofanira kuenda kunzvimbo dzose kwete kugumira mumadhorobha. Vanokokora nhengo dzebato rezanu PF muparamende vachimirira Gutu North vapupura itogarepi vanotiwo misangano yakadai inofanirwa kutowanda kumaruva pachitariswa uwandu hwevanhu variko.
Tinotarisira kuti vanhu vange vachienda kunzvimbo dzose vachiwa pfungwa dzavanhu vose kumaruwa ndokunogara vanhu vedu vakawanda.
Mambo Ngezi vapita pasi pamire vanowawo Senate vanoti vakaisa chichemo kuparamende vachinyunyuta nenyaya iyi.
Chemo ichocho chaparidzirwa kuendwi achiripo vari kutoziziva chapano vachironga kozi zvaitotaurwa even nevanhu data chita kuti musiku kunzvimbo dzakasiyana-siyana kumarizevha saka ndofunga inogadziriswa nyayo.
Sachigara mubatanidzwa wemasangano akazvimirira oga reCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa vanoti paramende haisi kufambisa basa zvakanaka vachiti vagari vekumaruwa vanongokosheswa chete nguva dzesarudzo.
Tinozviziva isusu tokugara nekugara hurumende yedu nedzimwe nguva hainyanyo kukoshesa vanhu vekumaruzevha asi kana dzanguva dzemaelections. But kana zviri zvimwe zvizhinji zvavanyanyowo kukosheswa vanhu vanosiyiwa kunze nedevelopment kazhinji.
Mabharani mukuru weparamende vaKenneth Chokuda vanoti vanoedza nepavanogona napo kuti makomiti aende nzvimbo dzose asi zvikwanisiro ndizvo zvishoma. Ongoro yakaitwa nestudio 7 inoratidzawo kuti pamisangano makumi matatu yakapedzisira kuitwa pamabhiri epvo nerinotarisa nyaya dzevakaremara kana kuti persons with disabilities bill kumamisha kwakaitwa misangano miviri chete. Pakazeiwa bhiri rekuti mutemo wekutongera vanhu rufu ubviswe here kana kuti urambe uripo pamisangano gumi nemisere yakaitirwa mumaguta nemadhorobha. Maviri chete ndiwo akaitirwa kulupane nefilabhusi. Izvi zviri kuitwa kunyange hazvo zvakabuda pakuverengwa kwevanhu kana kuti census zvakaratidza pachena kuti vanhu vemunyika vakawanda vanova zvikamu makumi matanhatu nemasere kubva muzana kana kuti 68% vari kumaruwa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa matambudziko atarisana nevaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump pamberi pesarudzo yemutungamiri wenyika muna mbudzi. Ngatinzwei kubva kuna Tanonoka Wande.
Vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vanoti vachadzokera kumatare kunokwikwidza mhosva dzavakabatwa nadzo dzekunyora manyepo pamagwaro emabhizimisi avo pamberi pesarudzo dza2016. Asi vaTrump vangabudirira here kuti mhosva dzavo dziraswe sarudzo dzisati dzaitwa muna mbudzi? Mutori wenhau weVoice of America Scott Stearns anoti panyaya inotevera yandinokuverengera. VaDonald Trump vanoti svondo rapera vakakanganisirwa nemutongi wedare remuNew York uyo akavapa zvikonzero zvizhinji zvekuti vadzokere kudare repamusoro vachikwikwidza mutongo wacho.
We're going to be appealing it on many different things. He wouldn't allow us to have witnesses, he wouldn't allow us to talk, he wouldn't allow us to do anything. The judge was a tyrant.
Saka tiri kudzokera kumatare kunopikisa kubirirwa kuri pachena kwatakaitwa uku. Tine zvikonzero zvizhinji zvekuti mhosva idzi dziraswe. Mutongi akarambidza vafakazi vedu kuti vape uchapupu, akatirambidza kutaura aisati bvumidza kuita kana chinhu. Mutongi aiti dzvenyerera.
Svondo rapera vaTrump vakabatwa nemhosva makumi matatu neina dzekunyora zvekunyepa pamagwaro emabhizimisi avo nechinangwa chekuti vavhoterwe kuti vatungamire nyika muna 2016. VaTrump vanoti mhosva idzi dzakagadzirwa nevatsigiri vavaBiden. VaBiden vanoti kuwanikwa nemhosva kwakaitwa vaTrump kunoratidza kuti hapana ari pamusoro pemutemo. VaBiden vanoti
now he'll be given the opportunity as he should to appeal that decision just like everyone else has that opportunity. That's how the American system of justice works. And it's reckless, it's dangerous, it's irresponsible for anyone to say this was rigged
Vachapuwa mukana wekudzokera kumatare kuti mhosva dzavari kupomerwa dzitariswe zvakare. Ikodzero yavo. Ndiwo mashandiro anoita mitemo yedu yeAmerica. Asi zvakaipa zvine ngozi uye hazvina kunaka kuti munhu ati mhosva idzi ndedzemubikirwa nekuti haasi kuda kutambira mutongo wedare.
Vanodzidzisa zvomutemo pachikoro chapamusorosoro cheGeorgetown Law School muzvinafundo Abe Smith vanoti pakudzokera kumatare magweta avaTrump anogona kuti nguva yakaparwa mhosva dziri kupomerwa vaTrump yarebesa vachiti
the statutes are so broad or ambiguous that it could cast a net too widely and people caught up in that net wouldn't know exactly what it was they were facing, wouldn't understand what the law proscribes and what the law allows, given the wording of the statutes.
Chikamu chacho chemutemo chavari kutongwa nacho, hachina kukurisa here, uye kusanzwisisika, zvekuti mambure acho anogona kubata munhu, asingatombozivi kuti chii chiri kuitika.
Muzvinafundo Smith vanoti magweta avaTrump anogonawo kutarisa kuti mutongi akabvumidza humwe humbowo hwaisafanirwa kushandiswa here kana kuti akarambidza humwe humbowo hwaifanirwa kushandiswa nemagweta avaTrump kunzwikwa nedare. VaTrump vanogonawo kuudza dare kuti magweta avo haana kuvamirira zvakakwana. Muzvinafundo Smith vanoti
he will likely await sentencing. That way he has, and his attorneys have, a full perspective on what exposure he faces, rather than doing it piecemeal, which, among other things, burn ups Mr. Trump's financial resources.
Ndinofunga kuti kutadza kwemagweta avaTrump kuramba kuti mudzimai anoti akaita zvepabonde navaTrump, Stormy Daniels, ape ufakazi, kunogona kuva chikonzero chakakwana chekuti vaTrump vaudze dare kuti magweta avo haana kuvamiririra zvakakwana.
Criminal justice vanoti zvisinei negwarara vachatora havaoni vaTrump nemagweta avo vachibudirira kuti vange vaendesa mapepa mutongo usati wapiwa musi wa11 mwedzi unouya.
This is not a quick process. I don't see even if the appellate division regards this case as special and urgent because of
izvi hazvigoni kuitwa zvechimbi-chimbi. Kunyangwe nyaya iyi ikatorwa sekuti yakasiyana nedzimwe, zvikuru takatarisana nesarudzo yemutungamiri wenyika, handioni zvichiitika sarudzo yemunambudzi isati yaitwa.
Muzvinafundo Smith vanoti hazviratidzi sekuti matare achakwanisa kutambira chichemo chavaTrump musi wesarudzo usati wasvika vachiti kana mhosva dzavaTrump dzikatadza kuraswa sarudzo isati yaitwa, vaTrump vachava munhu wekutanga kukwikwidza kuva mutungamiri weAmerica aine mhosva mumatare. Nyaya iyi yatumirwa naScott Stearns weVOA, mukaiverengerwa neni Tanonoka Wande weStudio 7.
Munhau dzemitambo, chikwata cheZimbabwe Warriors nhasi chazviomesera munzira yacho yekuda kuenda kumafainari e2026 World Cup mushure mekurohwa zvanga zvisingatarisirwe nevakawanda neLesotho. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Chekwata ichi nhasi masikati charohwa 2-0 neLesotho muOrlando Stadium, Johannesburg, South Africa, ndokuzviomesera mugungano reWorld Cup CAF Group C remunzira yekuenda kumafainari e2026 World Cup. Lesotho yanwisa zvibodzwa zvayo zvese muchikamu chekutanga. Mutambi wekumashure Ratabile Ratsentunsa ndiye anwisa chibodzwa chekutanga, chechipiri chikanwiswa naJane Tantanso. MaWarriors angatarisirwa kurova Lesotho sezvo nyika iyi isina mukurumbira wakanyanya munhabvu wemuAfrica, asi zvakona n'anga murapwa achida. Pamadande mutande, vatsiguri venhabvu vari kupopota kuti havasati vamboona Zimbabwe itamba madhaka avaona nhasi. Mutsigiri weDynamos vaAmos Mpindu vanoti havana kufara nezvavaona izvi.
Ana kare taiona bhora chairo chairo, unyatoona kuti munhu ari kuda kunwisa, but hapana zvandaona ini pane vari kutamba, kana kuti munhu anotomboitawo shungu yekuti ndada kumwisa, hapana, ngoangori flat vese.
Aimbotambira Acadia United Danny Jim oyo aona mutambo oyo ari muOrlando Stadium iyi. Anoti Zimbabwe yaratidza kukundikana matambiro ayo kubva mutambo uyu uchitanga.
There was no creation, no cohesion, combination. Tanchitonge bora re social hapana, even not even a shotted goal. Hapana shotted goal andaona set up.
Murairidzi weZimbabwe Jairus Tapera atanga nekutambisa vatambi vake vakawanda vane mukurumbira vakabva kunze kwenyika vanoti Marshall Mnetsi, Gerald Takwara, Tawanda Chirewa, Jordan Zemura, Andrew Nomota, Tine Jadebe, Tino Kadewere, Divine Lunga na Daniel Musendami asi paramba kubuda kana point zvayo.
Ichi was a Friday, my darling. Was a Friday, seven zupogine.
Aiwa, tinotenda Michael, vatereri musakanganwe kuti nhasi kune chirongwa chemagitare chamunopakurirwa naIvans Zininga weStudio 7. Nhasi Ivans ari kutaura nechikwata chine mukurumbira pasi rose chemukumba chekuVictoria Falls, icho chichange chichiridza muno muAmerica kwemwedzi mitatu kutanga svondo rinouya chichifadza veruzhinji. Ngatinzwei hurukuro yaita Ivans nevechikwata ichi.
Komba izwi rechitonga rinoreva ruremekedzo rwakadzama runopiwa kurwizi rukuru rweZambezi. Chikwata ichi chine vanhu vatanhatu uye chinoimba nziyo dzechirungu, Luvale, Tonga, Ndevele neShona. Vanobatanidzawo zviridzwa zvemuZimbabwe zvechinyakare uye zvechizvino zvino. Mukuru wekambani Alia Productions, Alison Luck, uyo ari kukokera chikwata ichi muno muAmerica, anoti mukomba iri kuvimbisa kufadza vanhu zvemhando yepamusorosoro.
What fans should expect from Kumba's tour is an incredibly infectious, high-energy performance with the musicians playing their instruments.
Tarisirai kunakidzwa nekuimba nekutamba kwechikwata chemukomba. Kunovaraidza.
Mumwe anoridza lead guitar muchikwata ichi, Trust Samende, anoti vakagadzirira kuzofadza vanhu.
Preparations are going well. Makomba is coming back with a new album, which is called Tusona. It's been getting good reviews and just number one.
Isu takagadzirira uye tinofara kudzoka kuAmerica. Tiri kutarisira kukuridzirai nziyo dziri padamba refu redu idzwa rinonzi Tusona, iro riri kupisa parizvino.
Izvi zvinotsinwa nemumwe wake anoridza gitare rebesi, tinotenda Zinapeta, anoti vane zvitsva zvavakagadzirira veruzhinji gore rino.
Yeah, definitely we always have something to offer to our crowd, because people are always looking for
Nguva dzose tinogara tine zvitsva zvekupakurirai. Vatsigiri vedu vanoda kuona zvidobi zvedu zvitsva nguva dzose.
Zvarwa cheZimbabwe chinogara muMaryland pamidzaibhamu, uyo achange achiperekedza chikwata ichi muno, anoti dai veruzhinji vabuda neuwandu kuzoona mukomba ichiimba svondo rinouya.
Isu semaZimbabwenzi ari muAmerica tiri kufara zvekufara zviya nekuuya kuri kuita mukomba. Tiri kufarira kuti vachatiridzira mumativi akasiyana-siyana enyika, uyezve tiri kufara sevanhu vemuDC, Maryland and Virginia kuti tour yavo iri kutangira muno, zvichireva kuti ichatanga negiya riri pamusoro-soro, uyezve zvicharamba zvakadaro kwese kwavachaenda. Saka tiri kuti huyai tifare tose.
Chikwata ichi chinoumbwa nevarume vanoti Matthias Muzaza, Trustworth Samende, Miti Mugande, Ndaba Costa Moyo, Patisani Moyo natinotenda Zingapeta. Dziyo dzavo dzinobata magariro evanhu nekurudziro dzekuti vechidiki vasiye zvinodhaka. Vanotarisirwawo kuimba kumisangano mikuru yeAfrican Vibration Music Festival neAfrica World Music Festival. Tokusiyai nekanzwisa kemukomba. Ini ndini Ivans Zininga, VOA News, Washington, D.C.
A watinotenda Evans musakanganwe chirongwa chedu che Live Talk na 8 PM nasi apo tiri kutarisa zviri kubuda ku South Africa kuda kuumbwa hurumende yemubatanidzwa uye kuti zvichasiya hukama hwenyika ine Zimbabwe huri papi. Vateereri tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soko isika tisendaba.